Ukuku kakawadza na kwa kaitika pakatipe wa mwashandive hurumende varukishanda wari paspepa klinik na mzware kupe na chukwa tachavo chaiwe chashanyira nzumbo inemswe mugovera. Paspepa klinik ndipo paru garawanu waka vaku nzumbo shano zaka wiru wanedambu zikure mafashamu musipepa ward kucholocho uye mzware kupe na zimwe nengo ziparamende zinosa ngansira Dr. Ruth Labode, amai Nomvula Mguni na amai Dorothy Ndlovu vaye vaenda kunopachikafu nerumwe rubatsiro kuvanu ava. Pavakasuka nezvinhu izvi, izvo zvinosanganisira makirogiramu mazana mana eupfu, mafuta ekubikisa, pamwe nemagumbeze zana nemakumi mashanu, Studio 7 yakaona mzvare kupe nechikwata chavo, vachinetsana nevamwe vashandi vehurumende, avo vakavaudza kuti vaisakwanisa kusiya zvinhu izvi, sezvo vaive vasina kusvika nekuofisi ya District Administrator, sezvinofanirwa kuitwa. Kunyange hazvo vakazokwanisa kusiya zvinhu izvi, mzvare kupe vakati havana kufara nekuti vaive vambobvunzurudzwa izvo vakati zvinhu zvavaisatarisira kuti zvingaitwa kuvanhu vari kuda kupa rubatsiro.
Nechina minister ve local government vakapa ministerial statement vechitaura ndadambudziko repanapa vakakumbira kuti mazimbabwenzi anokwanisa ngauye kuzobetsera, saka isusu tauya kuno kuti rivame mazimbabwenzi atauye kuno kuzobetsera, asi patasvika panapa tawana tangudziendai kuofisi ya DA, endai whatever kuofisi ya minister of state, endai kumapurisa and so on and so forth. Hatingaite zvinhu zvakadaro. Kana uchiya kuzopa vanhu chikafu hakufaniri kuitwa mutemo yakadaro. Vanhu vanouya ngavauye vosiya chikafu chavo. Vanhu vasapinze politics pane nyaya dzisingafaniri kunge dzichiitwa politics.
Pakamba yespepa flood victims camp, pane vanhu mazana masere vakatizira panzvimbo iyi mushure memafashamu akaitika munzvimbo iyi pakati pemwedzi wapera. Vanhu vakabatsirwa nekupiwa matende nesangano reRed Cross iro riri kubatsirawo nekuvapa chikafu. Mamwe matende akabvawo kusangano reUNICEF. Mzvare kupe nevamwe vavo vakakwanisawo kushanyira misha yakadhiriswa nemvura kumpanyana pasi paChief Matupula, iyo inove imwe yenzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamu. Mzvare kupe nechikwata chavo pamwe nevamwe vatapi venhau vakaenda kunzvimbo iyi netsoka sezvo kusingasvikike nemotikari nekuda kwemvura nemadhaka, uye vakafamba makiromita matanhatu kuenda nekudzoka. Mzvare kupe vakati vakarwadziwa nezvavakaona vakatiwo vachataura nezvenyaya iyi mudare reparamende.
Taenda iko kuya kuya kwavanga vachigara kumamisha kwavo hakuchafambiki. Tanetseka izvozvo tafamba netsoka tichifamba mumadhaka tichifamba mumvura. Saka hazvoda kuti nditi inini semamembers of parliament tichazoramba tichikurudzira hurumende kuti ngaitore matanho kuti ione kuti vanhu ivava vawirwa nenjodzi iyoyi vapuwa zvimwe nzvimbo dzokugara nekutoti vapuwa rubetsero kuitira kuti upenyu hwavo hutange futi patswa.
Dr. Labode, avo vanovesa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano, vakati vachakwidzawo kuparamende nyaya yekuti bazi rezveutano rigadzirire kurwisana nezvirwere zvakadai semalaria pamwe nemanyoka, izvo vakati zvinogona kuwanikwa munzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamu. Sedzimwe nzvimbo dziri kwakaderera, nzvimbo yeCholocho inogara yakatarisana nedambudziko remafashamu, uye nzvimbo iyi yakawirwa nedambudziko iri zvekare muna 2014. Ndakamira Studio 7 Paspepa Clinic kuCholocho, ndini Taurai Shava.